Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhanhatu dzebato reCCC dzinokuwadzwa apo vanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vaedza kukanganisa musangano webato iri kwaGutu. Mapurisa anorambidza musangano weCCC kuitwa kubhindura nemuswe wesvondo. Asi mutauriri weZANU PF vaKristu Mutsvangwa vanoti bato reCCC rinofanira kutevedzera mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa votarisirwa kuita musangano wavo mukuru kuKaroi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhanhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dzakuwadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaungwa kwaGutu mudunhu reMasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati achiudza mutungamiri webato rinopikisa iri vanoisa nechamisa kuti nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yanga yakwana. Vachamisa avo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachema-chema nezviitiko izvi vachiti kuita misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu kwava kunetsa zvikuru. Vachamisa vapomera bato riri kutonga reZANU PF pamwe nemapurisa mhosva yekuvakanganisa kuita misangano yavo vachiti vari kuteverwa kwese kwavanoenda izvo zviri kuvhiringa urongwa hwavo.
Isu hatizitombopedza nguva kwese kwataenda vari kuvharidzira musangano kuti vedzi vakavharidzira musangano. Vazaka ndabuda kutanga tanga zvatopera ndikati ko munoti yapera ndandapinde vati kukumana ngapinde mai okuta 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 zvinoratidza kuti pane kutya nemutyudi.
Vati bato ravo richaramba richiita misangano iyi kunyange vari kuvhiringwa uye vanotarisira kukunda musarudzo dzine mutsindo nekuti vanhu vave kuda shanduko uye upenyu hwakanaka. Vati chero bato ravo rikashungurudzwa vachapinda panyanga vodzora nyika pakanaka payaiva uye kuti veruzhinji vagute ukuwo upfumi hwenyika hwanaka.
Toda kudzorera nyika kufida Africa zvakaita. Toda kudzorera nyika kufida the world zvakaita. Munoziva kuti munomutirana makademi enasa tinoita ana kofi ana tanganda. Munomutirogona kubudisa chibage chine mhando. Tinogona kubudisa masunflower tine zvakawanda zvatinorima.
Yes.
Tine maminerals ike zvino mukatarisa goda tinayo. Asi hapana kana une ngoda. Hapana kana une mhete ngoda. Tine goridhe bhati mukatarisa hapana unoraiza kuti homwe munechi. Mumha tazvakunuwa namo.
Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara vachiimbisa nyika kuti havadi mhirizhonga pasarudzo dzegore rino, asi veCCC vanoti muromo hauzariri nerwizi sezvo vatsigiri vavo vari kurakatswa. Mumwe wevatsigiri veCCC vati varohwa zvakaipisisa nevavanoti vatsigiri veZANU PF vange vakakomba zvitoro zvepamaunga vachirambidza vanhu kuenda pamusangano uyu. Ndimuzvare Shumirai Tagu.
Kundabva kumba ndichiuya kuno kumagirosa ndichisvika ndabva ndabvarirwa nzira nana Nomen vachida kundirova vachindita nzima kaputa mashopu pano nezuro. Saka vabva vandikurura hembe vakanditorera tisheti yandandakapfeka vakaikanda pasi ndikazongoinonga hangu ndikanyika.
Ati mutauriri weZANU-PF mumasvingo vatepuka chiwewe varamba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo riri kungozorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Izvo hatishungurudzi vanhu. Purezidenti wedu anotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Vachiwewe vanoti havana nguva yemhirizhonga sezvo vakakunda kare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa haasi kunyima vanopikisa hurumende mvumo yekuita musangano yavo yezvematongerwo enyika vachiti mvumo iyi inopiwa nevakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti officer commanding district uye kana mvumo iyi isina kupiwa vanenge vachironga musangano iyi vanofanira kunotaurana nemukuru wemapurisa uye kana izvi zvaramba vanokwanisa kuenda kumatare edzimhosva vati CC ine nzvimbo dzakawanda dzairi kupiwa mvumo yekuita musangano yavo. Asi sisi inoti nhasi vachamisa varambidzwa nemapurisa kuita mumwe musangano wavo kwachivi uye nezviro vakamiswa kutaura musangano wavo uchiri pakati kuzaka bato iri rinoti nemusi wechitatu rakarambidzwawo kuita musangano waro panhandare yetsovani mudhorobha rechiredzi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro mapurisa eZimbabwe Republic Police nhasi arambidza bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita musangano waro wekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro kubhindura kumashanaland central nemusi wesvondo achiti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu haina zvimbuzi nemigwagwa uye anotyira kuti panogona kupararira zvirwere kana musangano uyu ukaenderera mberi asi bato reTCC rinoti richaenderera mberi nemusangano uyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuTCC mapurisa ekubhindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa uye kana pakaita mhirizhonga mapurisa nevamwe vanopa rubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi inokodzera roudza mapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central uye varivo vange vachironga musangano uyu amai Susan Mawire vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Asi chinhu chaiitika ndechekuti taa tiri kusangana nezvibika izvi zvokuti waingoti uchiti kukasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakapanobata chigaro chemuteredzeri wemutauri weTCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekuronga kwavo vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tukuendera mberi nekugadzirira musangano wedu tazvinza kuti mapurisa ane mareservations taudza maorganizers edu kuti vaende ikoko vava explainere kuti nyazi kutaura zvemablushing facilities anogadzirwa ka nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets angako munoziva vanenge vari kumamisha hakuna mugwagwa nekuti nyika yese hakuna mugwagwa zvigamba zvegazi.
Vachiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF kuita zvematongerwo enyika.
Inoita kuti maprogram ekafambe mapurisa asi mumajipa eZANU-PF mapurisa ndeenyika dzati penity must be to the constitution not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANU-PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato reTCC rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Isu hatinei neukama hwemapurisa neTCC. Mapurisa ebandiko rehurumende isu tiri boka remuzvematongerwa rakazvimirira pachano private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiita hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangashenwa nepolisi ndosaka ndokuti ini ngavaende vanonyatsogara pasi nemaregulating authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero ndechei ivovo navanogona nevari kukanganisa.
Svondo rino chete mapurisa akarambidza TCC kuita misangano kuchiredzi nezaka uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo nenyajena primary school asi achiti nengo ze triple C hazifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikiza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato rezanu PF riri kubvumidzwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana bato iri riri kushandisa mabhazi mazana mashanu kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumagunje kudunhu reMashonaland West. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vauza Studio 7 kuti zvirikitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pautongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya, avo vati zviri pachena kuti bato rezanu PF riri kuvhunduka rutsigiro runava Nelson Chamisa nebato ravo reTriple C.
Saka zvese zvikitirwa vachamisa vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya yeumbavha inoitwa nevanhu vehurumende, zvinhu zvana gold mafia nestate yeekonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita zanu pachena pajekerere, haikwanisi kudya vachamisa.
Mune monyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare reelectoral court Justice David Mangota nhasi vaisa mutongo wavo parutivi pachikumbiro chenhengo yezanu PF valavdel Mangwana chekuti vaimbove nhengo yezanu PF vasevhia Kasukuwere varambidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasukuwere vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kudare High Court nechikumbiro chimwe chete uye nyaya iyi haisati yanzikwa nedare. Vakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino, uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017. Asi vakambodzoka munyika painzi panyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mashoko atiri kutambira anoti bato reTriple C raenda kudare reHigh Court richipikisa danho remapurisa ekubvindura iri rekurambidza kuitwa kwemusangano nemusi wesvondo. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvidzokere kumusha kunovhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau pamusangano webato ravo neZuro, vaMalema vakati vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvirwira nekuti hapana achavarwira kuti vazvisunungure. Vakati kana zvichikodzera kuti vanoda kunovhota vakwanise kudzokera kumusha, bato ravo richawanisa mabhazi vanenge vachida kudzokera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusumuzi Siwanda, kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMalema aya.
Aiwa, ini achitambira nemuparo zvikuru chaizvo kuti pane vanhu vanokurudzira kuti ndakuende kunovhotwa kuZimbabwe uye vachabatsira vanenge vachida kunovhota asi vasina mari nekuti vawanire mapazi. Asi chinotineta ndechekuti vari kutaura nenyaya yekunovhota vari kukangama kuti pane matambudziko agara arimo munyika yeZimbabwe nekuti kana sarudzo yaitiwa maresults haanyanotofamba nenzira inotarisa kuti ndiyo anofamba nayo, tinoona kuti maresults panenge panoita chioko chechitatu chinopindirira kubva kare tichizoona zvichipinda munyika yeZimbabwe kuti yaitika sarudzo maresults obva achinjwa pobva paita hondo. Ipapo hatisi kuona vana Malema vachisimuka vachiti aiwa nyaya yesarudzo nenyaya yekuti maresults kana abuda panoonekwa kuti aiwa pane zvisinga pambi zvakanaka, ngatitarise ipapo kuitira kuti sarudzo yakasununguka ivo inoenderera mberi uye zvido zvevanhu ndizvo zvichaizvo zvinotevedzwa. Asi vanenge vada kutaura nekuti vanhu veZimbabwe ngavagoni kugadzira nyika nekuenda kunovhota, ivo vachiziva kuti vana veZimbabwe havagoni kuratidzira sezvinoitika muno muSouth Africa kana vasingafara zvinoitwa murume nekuti vanosungwa, vorohwa, vourayiwa. Iyezve kana maresults abuda kwezvakaitika muna 2018 pakadhurwa pakafa vanhu six hapana chakaitika. Hatina kuona vana malema vachisimuka vachinyatsoratidza kuti aiwa zvazvisi pamutemo kana vachitora nyaya idzodzo vachiende pachiparamende.
Tinoona kuti vana vezimbabwe vakawanda vari musouth africa, munoona here vachitambira kurudziro iyoyi yavamalema iyi?
Vatina magwarotero zvavo kuti havagoni kuikurudzira nekuti vanoziva kuti kana vachinge vachibarika kubhodha vachasungwa. Asi iyezve varipo vakawanda vakati wandei, tikatarisa mazetiki tinotaura vanhu vanosvika kuma 170,000 kana vakanyoresa kuti vanovhota nevamwe zvavo vane pamwe mapemiti ndivo vachaigamuchira nyaya iyi kuti vaende kunovhota. Asi chatinoziva zvakare ndezvekuti vana vezimbabwe vari muno musouth africa vazhinji havachazvinetsi nekuti vakaedza kuti vaende kunovhota kubva kuna 2000. Asi vari kuona kuti chero vavhota kana vakaita sei, maresult acho kana achinge abuda, chero opposition ichinge yahwina, asi panongozonzi aiwa haina kuhwina, pozoita marunoff, pozoita kurohwa nekurayiwa kwevanhu sezvataona zvichipika. Saka havachisina chido chiya, vatobidwa mvura inotonhora, havachisina rudo rwekunovhota nekuti vanoziva kuti hapana chinochinjwa.
Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri musouth africa reafrican diaspora global forum, Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare musouth africa nestudio 7. Musangano weafrica voluntary carbon markets forum wakanangana nekuderedza kusvibiswa kwemamiriro ekunze kuburikidza nekutengeswa kwemacarbon credit watanga nhasi muVictoria Falls. Macarbon credit magwaro kana kuti mvumo inopiwa nehurumende ichikwanisa kutengeswa yakanangana nekukurudzira kuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanonzi vapindawo mumusangano uyu vakamirira hurumende yeBelarus. Zimbabwe inotarisirwa yekunyoresa zvirongwa zvekutengeswa kwemagwaro ecarbon credit pamusika weVictoria Falls Stock Exchange kutanga muna Gunyana wegore rino.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen nhasi vaita musangano wekubudirana pachena uye uchivaka nemutungamiri wehurumende yeChina Vali Qing muBeijing. Gwaro raburiswa nebazi rezvemari muAmerica rinoti amai Yellen vakurukura tarisiro yehurumende yavo yeAmerica yekuti pave nemakwikwi akatsvinda munyaya dzeupfumi pakati penyika yavo neChina zvinozobatsira upfumi hwenyika mbiri idzi kusanganisira vashandi vemuAmerica nemabhizimusi. Vamwe vagari vekumaruva vanoti havasi kuona zviri kushanda mari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution funds dziri kupiwa makanzuro avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inopa makanzuro mari dzekuvandudza matunhu gore rega rega pasi peurongwa hwayo hwekurerutsa upenyu, idzo dzinonzi nevagari vakawanda munyika havasi kuona kushandiswa kwadziri kuitwa nemakanzuro avo. Mumwe asiri kufara nekushandiswa kwemari idzi ndivaLamek gore jena vekumakonde.
Migwagwa yakafa zvekuti mota dzinototsvaga imwe nzira yekutoenda nayo. Pamwe pacho nzira dzacho dzinenge dzakatoshata zvekuti kafamba kunobva kwatodhura. Kubva panapa kuenda kukanyaga kunoita $5 fambo 45 kilometers. The situation is bad.
Izvo zvinotsigirwa navaSylvester Manyowa avo vanorima fodya vari kushamba mudunhu remarshall and central. Vamanyo vanoti kufa kwemigwagwa kunoita kuti vanotakura fodya nezvimwe zvirimwa zvavo vadhurise vachiti gore rino vaibhadhariswa madhora ekuAmerica anodarika gumi nemashanu zvichienzaniswa nemadhora gumi avakabhadhara gore rapera. Amai nyara ikondowe vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanoti vaitarisira kuti mari dzekuvandudzwa matunhu dzivake makiriniki pedyo nemisha yavo, asi izvi hazvisi kuitika sezvo vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumagunje.
Kuti mari dzedevolution dzinouya dzichishandiswa kuvaka makiriniki sezvo tichifamba rwendo chairo kuenda kumagunje.
Mumwe mutevedzeri wevaviri vemutungamiri webato rezanu PF uye vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vatembo Mohaji vakaudza vanhu muchegutu svondo rino kuti vagari ndivo vanofanirwa kuronga zvinofanirwa kushandiswa mari iyi, kwete vashandi vekanzuru sezvinonzi zviri kuitika.
Mari dzese dzaigohwa dzichibva kuHarare. Isu ndakadai wazvigoni. Vanhu vanoziva panorwadza, vanoziva papanoda kugadzirwa, vanhu vematunhu iwayo.
Gurukota rinoona nezvematunhu remasonaland west, amai Muriswa Chikoka, vanoti mari yavari kupiwa ishoma asi vari kuedza zvikuru vachipa muenzaniso wedunhu rechegutu ravanoti rakavaka makiriniki mashanu, izvo zvakarerutsa nzendo dzinofambwa nemadzimai akazvitakura anoenda kunosununguka.
Kana ari mamateneti kliniki ari kuvandudzwa kuitira kuti ana mai vedu vakazvitakura vakwanise kuwana rubatsiro rwakakwana panguva yakafanira uye pasina kufamba nzendo refu.
Mukuru mukanzuru yemakonde vaonias Munyeda vanoti pamari yaisvika bhiriyoni rimwe chete remadhora emunyika yavakapiwa gore rapera, zvikamu makumi matatu kubva muzana yakagadziriswa migwagwa yavanoti yakanga yafa zvakanyanya. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru wedunhu remasonaland west vaJoshua Chijaji kuti tinzwe kuti sei mamwe makanzuru asiri kubvunza vagari kuti vanoda kuitirwei nemari devolution inenge yapiwa kanzuru yavo. Makanzuru akaedza kubata kuti vachitaurire kuti vakapiwa mari gore rapera uye vakaishandisei akaita sehurungwe, zvimba, kadoma nechegutu, varamba kutaura vachiti zvinoda vapiwa mvumo nemakanzura. Kumbiro remutemo rinonzi rinopa masimba kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvive nechekuita mukutongwa kwematunhu richiti vagari vanofanirwa kuve nechekuita kubva pakutanga kusvika pakupetwa kwechirongwa chinenge chichibatsirwa nemari dzekusimudzira matunhu idzi. Ukuwo nhengo dzeparamende pamwe nevamiriri vematunhu vagara vachichema nekwavanoti kunonoka kugoverwa mari idzi nehurumende, izvo zvinozoita kuti zvirongwa zvavo zvinonoke kana kuenda mudondo. Vamwe vagari vanofungidzira kuti kusaonekwa kwekushanda kwemari dzekuvandudza matunhu kunogona kunge kuri kuburikidza nekusashandiswa zvakanaka kwemari idzi nevamwe vatungamiri vemakanzuru vanoshandisa mari idzi zvisizvo vachizvitengera zvikakarara zvemotokari. Asi hasi matunhu ose anonzi ari kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro, sezvo mamwe matunhu ari kunzi ari kuvaka zvikoro, makiriniki pamwe nekugadzira migwagwa. Mari dzebudiriro yematunhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo idzva rakaparurwa muna 2013. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo gore rapera muna Gumiguru vakaudza bepanhau reChronically kuti bazi ravo rakavaka makiriniki matsva 121 kana kuti 121 uyevo vakavandudza mamwe 55 kana kuti 55 munyika yose kubva mugore ra2019. Amai Chombo vakati izvi zvarerutsira vagari vakawanda kuderedza mitunhu ichafambwa nevagari kusvika kumakiromita mashanu vachienda kumakiriniki. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee muna 2022 raiti zvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% zvemisha yekumaruva munyika zvichiri kufamba mitinhu inodarika makiromita gumi kuenda kumakiriniki nezvipatara zviri pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Ichi Waza Waza Friday my darling Waza Friday.
Muchirongwa chedu chema gitare chesondo rino tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero akazombotora zororo mukutsikisa mimhanzi amai Shingisa Isuluma. Amai Isuluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei vachitsanangura pavave iye zvino nezvavari kubura mukuhurukuro yavaita naibva dzisininga weStudio 7.
Nana mfundi sangu mwuruma angu yu petaka ona na taka panga kutuona na tiri wana shiku ndoku mwina tiri form 2 ma 1996 uko 97 saka taitu nga tiri nika grubu kedu kita imba kuchechi tabatazo chitanga kuchi kuzo chitanga kuwa mwini tumitu kupimba ne riga nga tiri kuzo ona na taka kutura nye zirudo nini saka iyo wanga watu musician ini the musician
kata zunagunyanya kuneza
zunagunyanya kuneza
imini mchifamba choro mkasa imba imari izo kune mumwe musikana wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita saamai Sundo mungamupiwo mashoko ekuti kudii
pana akadaro kana musikana akadaro ndakamupa mashoko ekuti muziya ini ndiri mwana mudiri musikana mudiki ndaitoo ndaifarira zvekuimba ndichiindichii vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekodha vamwe vachizoti no hazvinamatsi kuita zvakanaka kana kuti improva zvakati hazvisi zvokuya kwaiti kutenga ngati ma first two albums angu tingati ndiwe flop kana kuti mungu achinoti acha asisikunatsa kuita unoimba zvakasa hausi kugona kurekodha asi handina kumira ipapo ndakaruma ndine shungu dzekuti chichabudirira chete saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up on me not anyone discourage you continue with that so that my encouragement always always
maridzo yakakura iyi saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano mati kwatambotaura zvekuti kwane zvema YouTube kwane ma Spotify nezvakawanda wanda vanoiwana kupi
iko zvino zvitoti zvitaka release pa Sunday papa audio yedu tikurisa sedu video yedu this coming weekend sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino sasapota uri vakaenda pa internet unongono taipa kuti hatikundwi Shingisa Isuluma unongona nongokoendesa ku Spotify kana uchimunze munze cloud 9 kana tunenda ku iTunes ma platform acha akawandisa
tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamapuraka i was a Friday karambonzwa o
was a Friday de kambo kano manje nekuti mazuva ambe chindichatende chisina kutora ndekuti ndine tundu kana makande pa 1 minute muna 2019 murume wangu endatara yayo mufundisi akaita stroke 2019 December kangu pa kuZimbabwe kunobuda kamboke tantabura pane me concept still in recovery but in tripping water at filmbi za mari nekuda kwaupenyu kwake kuti hatikundwe saka dzimbo dzese dziri pa album nechabudisa dzimbo dzekurumbi za mari
kamuchinzwa kambo kanonzi hatikundwi kachangoburwa manzwa wechikamu chepiri chehurukuro yataita naamai Shingisa Isuluma vari parunaro kuCanada naibvanz dzisininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kuitika uye mapurisa achinzi ari kurambidza misangano yebato reTripleC sezvo nguva yedu yapera rikaiti tarisire musoro yenhau zvakare bato reTripleC rochema-chema kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezanupf pamwe nekurambidzwa nemapurisa asi zanupf inoti iri kuzorwa mafuta enguru yaisina kudya ini ndini jonga kandemiri ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu. Kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 7 Ntulikazi 2023 ngupractitus Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje,
yibo thina sithe wonke umuntu namuhla besise kwakugujwa emasiko izali zamaufanaye ilimaze abantu nokumisa iprogrammeni, kodwa-ke antile yabona kuzivitilita amafilita la mavidi atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
Kulabasekeli bebanda ele Citizens Coalition for Change abathathu ababikwa betshaywe kakuviva limala emangweni owemawungwa kugudu ngabanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanupierre.
Omalema uma bengasebenzisana kahle ne-DA, uma bengasebenzisana namaqembu aphikisayo ukuthi idaba leZimbabwe lokuphako libe yindaba edinga ukuthi ixoxwe ephalamende ukubonisana ukuthi iSouth Africa kufanele siyenzeni ngokhetho leZimbabwe.
Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF, umnumzana Julius Malema, ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukubana zibuyele ekhaya ngobuningi ziyevota kukhetho lwalonyaka. Kuli viki kuhlelo Woza Friday lomculi wengoma zokholo u-Allen Mhlanga, yena-ke ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabasekeli bebandla ele Citizens Coalition for Change abathathu ababikwa betshaywe kakuviva limala emangweni owemawungwa kugudu ngabandakanelwa ukubana ngabasekeli bezanupf. Abezanupf laba babikwa beke bebazama ukumisa umhlangano wabe-CCC okade ukhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo owemawungwa, uChamisa uthe ibandla lakhe kalenelisi ukukhankasa likhululekile ngoba libhekane nemigoqo etshiyeneyo egoqela ukumiswa kwemihlangano yebandla endaweni eziningi zelizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana uSalo Siziba uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selisesaba ukuncintisana lebandla lakhe.
Phambili ngemhlangano nje ngenxa yabana i-TPC inhlanganiso erejistwe ukusemthethweni kweleZimbabwe ekhontesta yama-election elama-members of parliament lama-councilor iZimbabwe yonke ejikelele. So angezake samiswa i-ZANU-PF, i-ZANU-PF la iyakhompitha kuma-election. Kufanele singayenzi into yokubana i-ZANU-PF ifuna ukusebenzisa amapolisa ubana iyethusele abantu. Yikho thina sithe wonke umuntu namuhla besise kwakugujwa emasiko izali zama ukubana ilimaze abantu nokumisa iprogrammeni, kodwa-ke antile yabona kuzivitivita amapikitha la mavidi atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
Usuziba uqhubeke esithi amapholisa amise njalo omunye umhlangano wabo obekumele wenziwe eBindura wokuphawula umkhankaso wabo wokudinga usekelo ekhethweni lwalonyaka.
Siyaqhubeka phambili ngemhlangano yethu namhlanje-ke sithole incwadi evela emapholiseni sathuma-ke abasimelayo abayi-organize ukubana besabi ukubana bebaqasele ukubana indaba yemgwaqo asiyo ndaba engamisa irali ngenxa yokubana sakufanele senzele estadium basebenzisa izisothi zabo ukubana besimise. Sesithole enye ivenyu esivunyelelwe ngabanikazi bevenyu sebesithi hhayi indawo yakhona ila mgwaqo, akula ndawo lapho ele mgwaqo. So yikho sihambe emapholiseni ukubana sibazi. Siyakuqhubekela phambili thina ngomhlangano wethu ngenxa yokubana thina lapha kwele Zimbabwe sihlanganiso-ke erecognizwa umthetho welizwe. So angezake samiswa ukubana sikhankase sona kuyisikhathi sokukhankasa.
Kodwa ilunga ledale laphezulu ele-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abe-CCC kabakhuluma iqiniso njalo bangamagwala.
iZANU-PF asobandlela incane, iZANU-PF libandlela ikhulu, libandlela kukhulu lilizwe. So ukuthi singesaba indetane lezi ezizele nje eminyakeni le edlulileyo, angiboni ukuthi kungabe kuyinto e-process kumbe engenzeka at any given point. Lokuthi abalandeli imithetho yelizwe, iZANU-PF ilibandla libusayo injalo ayinamhlangano ewenzayo azange ithende abephatha ezomthetho amapholisa. You apply lipiwe izizathu zokuvunyela kube ukulijetha. Ayiphethe inhlangano yezanu PF ihlale ivunyela.
Encwadini elotshwe ngamapolisa awebhindura isiya kwabe-CCC athe indawo abakade befuna ukwenzela umhlangano eye-Brockdale Fugari Open Space kayilungelanga ukwenzela umhlangano ngoba ingelazakhiwo lemigwaqo okungenza kube nzima ukuthi kungaqhamuka odlakela amapholisa enelise ukuzolamula. Amapholisa athi njalo abe-CCC abazange babazise kusese lesikhathi ngalo mhlangano ukuze benelise ukuthumela abanye babo ukuyalondolozwa ukuthula lokuvikela inkokheli yebandla lozulu nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Kodwa lokhu kulandelwe ngabe-CCC besithi bazise amapholisa kumaviki amathathu adlileyo kodwa baze baphendula namhlanje umhlangano omele wenziwe ngensonto. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi imvume yokuqhuma inhlangano emikhulu yamabandla ezombusazwe yamarali ngama-district commanding officers nxa kwehlule baye kusikhomishini wamapholisa elizweni jikelele laye kungehlula balelungelo lokuya emthethwandaba.
Indawo yamarali ukuthi kulama notifications, ama notifications lawa esithi thina imopa chapter 11.23 and ama notifications lawa kakambi kukomitho jikelele amapolisa a commissioner general ama conveners kumbe ama political parties kumele banikeze ku regulating authority kumbe officer commanding police district. Kungaba lokhu ucabana kumbe lokho esithi thina i-consultative process ukuthi ngiyahambanga kuhle ama-conveners vale i-permission kumbe imvume yokuthi baye e-court.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court uthi uza kuma kancane ukubha isinqumo kudaba olukhweze kuwo lapho elinye ilunga elezanu PF umnumzana Lovedale Mangwana afuna khona ukuthi umnumzana Xavier Kasukwere avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umlondolozi Ndlovu usinika lolu daba njalo eseHarare.
Umangwana uthi uKasukwere usehlala isikhathi eside engekho elizweni okungavunyelwa umthetho welizwe esithi ngenxa yalokhu kumele amise ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Isikhulumeli sikaKasukwere ukhosikazi Jacqueline Sande uthi bazalinda uzaphuma emthethwandaba.
Kade kumele uPresident Kasukwere engabi khona ku-presidential election. Thina lathi siqinise lokuthi kwe-challenge isikhulume kuhle kakhulu njalo i-judgment izabe isikhangelele ukuthi uPresident Kasukwere uzabe ekhona kwe-challenge.
Usande uphinde watsho ukuthi kunomunye njalo umsekelo wezanu PF umnumzana George Masters osebeke isicelo esifanayo emthethwandaba sokuthi uKasukwere angavunyelwa ukuncintisa kukhetho lonyaka kodwa udaba lolu luzangena edale ngeviki ezayo. Ukunjalo nje amapholisa awemasingo avume ukuba be-CCC baqhube umhlangano wabo ngokukhankasa endaweni eseduzane lesikolo esenyajena primary school kodwa babikwa beyalise ukuthi balethe abasekeli babo ngamabhasi abavela kwezinye izigaba njalo nokuthi bangajayi itoyitoyi emhlanganweni lo ngoba ungadunga ukuthula. Ingcwethi ezichubeka ezombusazwe zithi uyadanisa ukuthi ukuvinjwa ngokuqhutshwa kweminye imihlangano yabe-CCC eminye ifakelwa imigoqo kwenzakala ngesikhathi abezanu PF bona bevunyelwa imihlangano yabo kungena migoqo enjengeye-CCC. Ukunje kusasa ngomgqibelo abezanu PF baya emhlanganweni omkhulu ababiza ngokuthi i-Star Rally ozakhokelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eMagunje esabelweni seMashonaland West lapho abaqoqe ukuba namabhasi angamakhulu amahlanu 500 azathwala abasekeli babo bebasa kulowo mhlangano. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-EFF Umnumzana Julius Malema usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukubana zibuyele ekhaya ngobuningi ziyevota kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo kaNtulikazi. Njalo uthi uzimisele ukuqoqa amabhasi azathwala abantu laba ngaphandle kwembadalo. UMalema wethule amazula izolo. Uthe yena izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kumele zikunanzelele ukuthi zilomplando omkhulu okubamba ichaza kuyo yonke imizamo yokulungisisa okuhluphayo elizweni labo. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe LACCC umnumzana Nelson Chamisa esanda kwenza umhlangano eJohannesburg lezizalwane zeZimbabwe ezikhuthaza ukubana zibuyele ekhaya ziyevota ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. I-Studio 7 ixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network uDr. Vusimuzi Sibanda. Yena ke othi ngempela ziningi izizalwane zeZimbabwe ese-South Africa ezifuna ukuyavota mhla ka 23 Ntulikazi.
Kuyinto enhle ukuthi kube khona abantu abafisa ukusiza izizalwane zeZimbabwe ukuthi kulungiswe isimo lapha eZimbabwe. Kodwa ngeshwa ke mhlawumbe into embi ngeyokuthi ukhetho kuphela, ukuvota kuphela kubona ngathi akwanele ezweni laseZimbabwe ukuthi kungenza ukuthi kube nenguquko kwezombusazwe. Ngoba selokhu njengoba sisazi ukuthi sineZANU-PF esineminyaka ephezu kweminyaka engamashumi amane, siyazi ukuthi ukuhlala kwayo laphana yisikho ukuthi iyanqoba ngokusemthethweni. Kodwa siyazi ukuthi kusobani ukuthi iyapheka imiphumela. Ngakho usizo labo ngabe luyachaphazeleka kumbe lijulele ukuthini ma ukhetho selunga sahambanga kahle njengalokho sakubona kuzakala ngo-2018 bangaxoxi nje bekude kuphela, kodwa baphakame kube khona ukuma kanye nezizalwane zeZimbabwe ukuthi akulungisise ngempela indaba yokuthi imiphumela ayibe yimiphumela enesivoto ehloniphekile njalo engayona ephekiweyo. Ngoba inkinga ilapho ukuthi abantu bayavota vele inkinga, abantu sekukudala bevota, akudingi nabantu abakudiaspora ukuthi bayovota ukuthi izani ikhishwe. Kusobala ukuthi abantu abaseZimbabwe kuphela sebeyikhipha izani, sebayikhipha. Kodwa inkinga isekuthini umphumela mayisikhona mayisiphekile kwenziwani, yilokho okudingakala khona usizo.
Uthi njalo uMalema abantu beZimbabwe kumele bakunanzelele ukuthi ngumlando wabo ukuthi balungisise udaba lweZimbabwe bavuselele ilizwe labo. Bayakunanzelela yini abantu nxa likhuluma labo khona ngapho eSouth Africa, njalo bathi bazimisele yini ukubuyela ekhaya ukuyavota?
Abantu bazimisele ukuyavota kudala bayimisela, baningi kakhulu abantu abafuna ukuthi batholakale bephakathi kokhetho. Kodwa into esibona ukuthi iyinkinga ngeyokuthi noma abantu bezimisele, abantu bayakuvuma ukuthi umlando ngowethu lona ukuthi kube nenguquko eZimbabwe. Kodwa inkinga isekuthini uma beke bathi bahambe bayobhikisha kumbe babonisele ngoba bengajabuli ngento eyenzakala kwezombusazwe kumbe nokuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela, bayaboshwa, bayashaywa, bayabulawa. Kulapho kunenkinga khona lapho. Kodwa sesibonile, siyazi ukuthi njengoba nje lo uKasikwere othe ufuna ukuthi naye angenelele kukhetho, sesizile ukuthi sokukhishwe izincwadi zokuthi kufuneka aboshwe. Kanti akusiye yedwa baningi ongalivumi, sikhuluma basejele baningi kakhulu abantu abanabe o-CCC manje usejele uSikhala. Now lokhu kukhomba khona ukuthi uma uthe waphikisa kumbe wabonakala ukuthi ngathi usuhambela phambili ekuphikiseni umbuso waseZimbabwe, uyaboshwa, ulahlele inkantolo engamalungelo ukuthi inkantolo yakho ihambe ngokusemthethweni.
Ngaleyo ndlela dokotela, abantu abafana labo Malema ngaphandle kokukhuluma kuyini okunye abangakwenza, ikakhulu sikhangela ukuthi uMalema ngumholi webandla eliphikisayo akekho kuhulumende weSouth Africa.
Abangakwenza ukuthi kune parliament eSouth Africa. Iparlamenti yaseSouth Africa kungaba omalema iqembu labo kanjalo elingani ngelesithathu kukhulu. Kusho ukuthi omalema uma bengasebenzisana kahle ne-DA, i-DA siyazi ukuthi nasakhumbula uMayimane esesengumholi kowahamba wayeZimbabwe naseZambia wagcina ixoshwa nase-airport ukuthi angafiki. Uma bengasebenzisana namaqembu aphikisayo ukuthi udaba leZimbabwe lusakho libe yindaba edinga ukuthi ixoxwe ephalamende, kuboniswane ukuthi iSouth Africa kufanele siyenzeni ngokhetho leZimbabwe.
UDr. Vusimuzi Sibanda ngumkhokheli wenhlanganiso eye-African Diaspora Global Network. Limuze exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekwele South Africa. Umhlangano weAfrica Voluntary Carbon Markets Forum ojonge ukwehlisa inhlupho ezidalwayo yokucebisana ngehlupho ezidalwayo ukungcoliswa komkhathi zokuphefumula kwabantu umoya olakho ukuphazamisa impilakahle uqale namhlanje eVictoria Falls. Wake waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ukhona laye emhlanganweni lo emele uhulumende wele Belarus. Ekhuluma emhlanganweni wonalo uZuma uthe ukuguquka komkhathi sokudale ingozi kumpila kahle lenhlala kahle kaZulu emhlobolweni wangezansi kwezwekazi leAfrika laseAfrika jikelele. Njalo wathi uyasekela ngokugcweleyo uhlelo lwamazwe awezwekazi labensundu olweAfrican Voluntary Carbon Credits Market Forum.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Izakhamizi zemangweni oweVictoria Falls emaphandleni lasedolobheni zithi kumele uhulumende abone ukuthi sithola isilinganiso esithile senzuzo etholakala emsebenzini okwethekelelwa kwelizwe ikakhulu lapho abantu bezobuka ubuhle bempophoma zamanzi iVictoria Falls. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi zithi inzuzo etholakala emsebenzini wokwethekelelwa kweVictoria Falls ihanjiswa yonke esikhwameni sikahulumende ingasaphendukiswa ukuzosebenza ukuthuthukisa idolobho leli loba emaphandleni aligombozeleyo. Isilinganiso samachumi amathathu ekhulwini 30% senzuzo etholakala ukubukisa impopho mazamanzi kumfula weZambezi kanye lezinye indawo ezigcinwa inyamazana zendle ezinjengeWange leZambezi National Park ngaphathisa kakhulu kunhlelo zentuthuko kulumango. Ukansila Give Me Again Moyo wekaChechete emaphandleni uthi kuyadanisa ukuthi indawo le kayilantuthuko.
Esilakho nje esikuzuzayo yikudlelwa izifuyo, yikubulawelwa izilimo zethu, yizo indlovu lezo, yizo izilwane lezo, yizo impisi lezo, ingwe lezo lamahlosi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe nguMnumzana Nkosinathi Jiyane ongu-alderman waleli dolobho ngokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ngabe uyezwa isicelo sabo lesi esesileminyaka leminyaka.
UPresident akabe le listening iye etona abantu bangayonto abamba akhala just like in any other community ngokusemarangi mbe kungapi whereby saying natural resource yakhona phana people should benefit from there.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority nyakenye luveze ukuba ngomnyaka ka-2021 ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 izethekeli ezangenayo zaba zinkulungwane phose ezingamakhulu amane 397,732. Kodwa unkosikazi Regina Khumalo oyakhele ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi leli nani alihambelani lesimo sobuyanga obukule indawo.
Imali yevuyamazana emelincedise umphakathi iyathathwa ihanjiswe eHarare, athe Harare landiswa bani, ichiya abanikazi lapha bedubeka.
Unkosikazi Sifiso Sibanda omele inhlanganiso yezakhamizi eWange Residence Association uthi phezu kokuthola isilinganiso esithile senzuzo bona bafisa ukuba abantu abaluphele labafundi bavunyelwe ukuzobuka lezi ndawo kungelambadalo.
Bonabo abantwana ezikolo zonke ezikhona la bangaphiwa ama-opportunities at different times and different days ukuthi bake bahambe bayingena bayebona ama falls because bayafuna ukuthi bayafika khona ngale but imali yokungena inzima ayikho abantu abalayo imali.
Umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende esabelweni seMathebeleland North uthi izikhalazo lezi uhulumende uphezu kwazo njalo linzuzo iphiwa amakhansili ukuthuthukisa izakhiwo zakulindawo.
Imali ze devolution izana yi 5% yemali engena ku national so yabe seyibisa back to ama communities or kuma councils wona lawo ezigaba zangkhona including iVictoria Falls municipality layo is benefiting.
Abe Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority lonyaka bakhwezwe inhlawulo yokungena ukuzobukisa impophoma zefolosi. Izethekeli eziyizizalwane zeZimbabwe zihlawula amadola alithumi emelika $10 umuntu ngamunye. Abadabuka emazweni angomakhelwane awesadik bakhokha amathumi amathathu $30 kuthi izethekeli zamazwe akhatha China zikhokhe amathumi amahlanu emelika $50. Ngaphandle kokubukiswa kwempophoma zamanzi, izakhamizi zalumango zithi kuningi okwenziwa kulindawo okubuthanisa imali, okugoqela ukugwedla ngesikepe lokundiza, ibhanji jumping, ukubuka izinyamazana zendle, ezinye zezethekeli zihlawuliswa ukuzingela lokunye okuninginingi. Ngomnyaka odluleyo abeZTA bathi bathole inzuzo engaba izigidi phose ezingamakhulu ayisithupha zamadola emelika. $580. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Akubizwa ozwayo kusasa edolobheni leSheffield kwelebhilithane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa minyaka yonke owebukalanga gathering. Lapha ke kuyabe kugiywa, kunathwa, kudliwa. Abantu besikhalangeni bezijabulela nje, bekhumbuzana ngemvelaphi yabo, lokubaluleka lokulondoloza amasiko abo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lombuthano, uMnumzana Difa Dube, odabuka ePlumtree, esigabeni seJujume, njalo ehlala khona ngale kwelebhilitshane.
Lufikile usuku abantu abalibona ukuthi luqhakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona. Ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki yokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazi khona ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane. Ilo babakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esavisisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu abayezidinga. Ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa.
Kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho?
Mningi esukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngalelilanga ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalamathalente abo laba ababuye bezoshowcase ngalelilanga bezotshengisela amathalente abo abalawo ekakhulukazi abafana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza amadramathize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius bese kubuya laphana ubaba laphana uTangapas bese kubuya njalo omunye ubaba othiwa nguMike Spanda laye uzabe khona njalo la esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese siba khona abanye abavele eBotswana abazesinzela amanye ama-sketches.
UMnumzana Difa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa eSheffield kwelebhilitane kusasa. Uli Vigi ku Woza Friday silomculi wengoma zomdumo okholo uAllen Mhlanga. Yena ke ucula ekobulawayo. Umhlanga waduma kakhulu engumlingisi weqembu leyamakhosi Theatre Productions obulawayo. Asizweni ke lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizasibanda.
UAllen ulesiphiwo sokubhala imidlalo njalo ngumlingisi olodumo kodwa ngemva kokusindiswa wahle wangena kwezocula wacula ingoma zokholo.
Kunene Makokoba ngizalelwe kubulawa impilo. Kunene Makokoba ngashaya iArthi namakhosi enkonzweni yeThe Flash. I've been in the ministry for 15 years as a gospel musician at church. Owamanje ngine album elisha leke ngenzile ngamaningi anyuze before but then Zimbabwe unite.
Jesus, yes. We are not going to choose you.
Kungani uthanda ezomculo?
Njengomzalwane uAllen uthi kakhethi muntu ekuphekeni umculo.
Eni muntu ole studio nje siyakhona ukusebenzisana. Abuyazenzela ama vocals khathi siningi wonke nje nama guitars amanye. Banthanda ukusebenza nabantu ba very creative. Okwamanje ama latest albums engiwenzile ngisebenzisana noMthabisi kaMoyo no DJ Face. So then I like working with those guys. So I'm just using that about creative.
We've got a better tomorrow. The time is now.
Lakhe elitsha elithiwa Zimbabwe Unite akhulekela ukuthula lokuthi abantu babambane bengalwi bebangezombusazwe eZimbabwe. Umculo wakho bengawuthola ngaphi alani?
Album lami bazongithola kumbe Word of Life Church. Online marketing izoyenza next week yonke into yabe isehlangene right. Inamba zami zala ekhaya ngu 0785787416. 0785787416. Yakhona ukungithinta la eZimbabwe. Hey, what's up, Mr. Goli? Okwamanje ngisaphisa la ekhaya.
Bese ikwetshisela lo mculo wengoma zokholo uAllen Mhlanga obenguye emsilaye uhlelo hoza Woza Friday. Mpela sonke lijukela kini lonke igama lamuyeza Jesus Band.
Nile Temba ukholisile umculo kaAllen Temba, Allen Mhlanga ekade silaye kuWoza Friday. KuLive Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakhansela amalunga edalela ePhalamende lomongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo, Prophetess Jeremiah. Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.